A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Life Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, August the 29th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on Life Talk, we are discussing the issue of political violence in some of the rural constituencies prior to the weekend by-elections in rural Gokwe. The ruling ZANU-PF party candidate for Gokwe, Kabuyani Spencer Chuma, beat the Citizens Coalition for Change candidate Costin Muguti in the by-election that was marred by violence prior to the event. The leader of the Citizens Coalition for Change, Nelson Chamisa, members of his party and some journalists were attacked Thursday, allegedly by suspected ZANU-PF activists and security agents in the Midlands province. Nasi muchirongwa tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga inonzi yakaitika svondo rapera kuvatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change. Mhirizhonga yakaitika kuMidlands yakaonawo vatori venhau vachikuvadzwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Izvi zvakaitika pamberi pesarudzo yakaitwa kuGokwe, uko ZANU-PF yakakunda musarudzo iyi, asi bato rinopikisa reCCC rinoti vanhu vakawanda vakatadza kuvhota nepamusana peMhirizhonga. Following the attack, Chamisa, in an address to his party followers, called on the United Nations to send election observers for the 2023 general elections. Speaking to Studio 7's Frank Chikore and other journalists at a press conference, Chamisa castigated the incarceration of his party members who have been repeatedly denied bail and are still languishing in prison, while some members of the ruling ZANU-PF are being released on bail.
Ours is not a power fight. Atirikurwira masimba, tirikurwira shanduko, rugare, kugara zvakanaka, mufaro, budiriro. Iwe neni tive nemukana nechimiro dignity yevanhu.
Kuona kuti sarudzo dzaswedera ndezvipi zvamuri kuita pari zvino kuti sarudzo idzi dzinge dziri sarudzo dziri pachena? Takatarisawo zvakare nenyaya dzenhaurirano navamunangagwata mhondwa muchiti muri kuedza kuti mutaure navo kuti vaite zvinhu zvinonakira nyika.
Toda kukunda zvine mutsindo, want to win big. And takatokunda zvine mutsindo. Mutinimira wacho uri kurova muhana yevakomana veZANU-PF nevasikana. Ndosakamira everyday muchikuchiku nemudumbukurukuru. Inyaya yekuti tarova zvine mutsindo nyika yose. And tiri kuramba tichisimudzira nekuvandudza iro donzvo iroro. Asi tiri kuti sarudzo ngadzive dzakachena. Pane zvinomwe zvatakazvinofanira kugadziriswa panyaya dzesarudzo. Chokutanga, munhu ngave nekodzero dzokuvhota. Vari muno vane 18 years kuenda pamusoro, votai. Asi ivo vanonyoresa ngavo vanyorese kuvhota mumaurban areas akanaa vada kudzikira zvinhu. Nenyaya yekuti munhu wese anofanira kunge achinyoreswa kuvhota ari mudiaspora. Tinozoona kuna naAngola vanhu vachivhota, nana Kenya vanhu vachivhota. Ndozvatoda kuona munyika yedu. Isu kana tapinda sehurumende, munhu anenge ari automatically registered angoita 18 years anofanira kungozoindicata kuda kunovhotera kuwadhi ripi kuitira tizive kanzera wako kana kwaunda kuvhotera MP. Asi zvinofanira kuva automatic. Chechipiri, toda nyaya yekuti voters form rive rinomirirana rikoditwe riri rakachena risina zvipomerwa risina zvidhoma kana magoridhe oto kana vakafa kare vachingomuka musi wokuvhota kubva kuvafi vodzokerawo kunofa kana kuvhota kwapera izvo zvikura zvine zvichibvisa kana vakunze kwenyika maaliens vanobva kunana mozambique vachiya kuzovhota
kuzimbabwe kunyanya kumaruwa nekuti takati kune vanhu vakawanda vanoda kupuwa mashoko vanoda kupuwa urongwa nezvinangwa zvedu zvehurumende vari kumaruzeva ndokwatiri kuenda kunonzwa nekuteerera zvinotaurwa nevazhinji nenyaya yekuti nyika iri kuenda kupi nyaya dzesarudzo nyaya dzeupfumi hwenyika maomero aita upenyu kuremekedzwa kwemasabhuk vari kumauto mawar veterans edu zvatiri kuvapikira nekuvagadzirira nyaya dzeminda atakataura kuti hakuna anopiswa kumunda munhu wese anofanira kuti ari kumunda ati zete ave nerugare afare nekuti isu hurumende iri kuya kuzopa matitle deeds kwete kuzopisa vanhu pokugara harisi basa rehurumende kupisa vanhu pokugara kana repato ibasa remidzimu yenyika yakatipa ivhuiri namwari pachavo vakatipa ivhuiri nemadzitateguru edu hakuna munhu anopiswa pamunda ndoshoko randiri kufamba nechitsveta kumaruwa kumunhu wese zvino zvarwadza muridzi munoziva kuti muroyo akataurirwa kunzi pakudikwa kuchenurwa anotambura nekuti anoda ndiye anobatwa saka pari zvino mukaona kumaruwa kwandakaita uzumba vanhu vaiafara zvikuru mabusinessmen machurch leaders vafundisi mapasta vaprofita ndinonoonawo vakuru vematraditional leaders tonoona vashandi vehurumende vari kufara nzvimbo dzose dzandinosvika vechidiki madzimai nokuti vari kupa nhunha dzavo nezvavanotarisira kuzimbabwe itsva munoziziva tiri muchirongwa chokudika nokukurunga mupoto yedu enew great zimbabwe plan ichabuda manje manje saka tichiteerera nokuuchika mashoko.
That day was VOA Studio 7 reporter Frank Chikore speaking to the leader of the Citizens Coalition for Change, Nelson Chamisa. Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi vanoti bato ravo hariiti zvemhirizhonga yavari kupomerwa.
Ndinoda kukuzivisai ndichiti munyika yeZimbabwe nyaya yemhirizhonga taakutoizivira kuvavakidzani kana kuti kuma next door nekuti munyika yeZimbabwe hamuna mhirizhonga inogara ichiitika imomo takatarisana nenyaya yesarudzo. Dzakawanda nyika dzinosangana nemhirizhonga munguva yesarudzo asi Zimbabwe haichava ibandiko iroro asi hongu tinozviziva kuti kana toenda kusarudzo kune vanotoropodza vanotsvaka kunovhundukira vamwe nekukonzeresa mhirizhonga vachiita manyawi ekuti vatsvake kurwisana kana vachinge kwarwisana vanowana zvikonzero zvekuti ndakundikana nekuda kwezvakadai asi andoda ngokuzivisai ndechekuti hazvichativhunduki zvichinei hazvo munyaya yezvemhirizhonga vamunangagwa mutungamiri wenyika ino havatauri nepadivi kana nerutivi kana nemadimukira vanogara vachitaura ivo kuti nzira yokutsvaga rutsigiro kuvatungamiri vemapolitical parties zvose angava anopikisa kana yeodi yezanupiwo ngaive nzira yerunyararo ngatikundikanei kana kuhwina murunyararo kwete kuti tingepirwisana vanotaura mashoko aya havari mutungamiri wehwani rebandiko rezanupf rinova bato rinotungamira hurumende yenyika yezimbabwe vari munyori mukuru zvakare ikoko vagotaura zvemashoko aya vari mutungamiri wenyika yezimbabwe panova kuva mutungamiri wenyika yezimbabwe panochibata tose zvisinei nekuti tiri kubato ramonzera kana rachanisa kana raani zvinochikumbiriswa izvo kuti vemapato vanopikisa vateerere mashoko emutungamiri wenyika ngatisarwisana ngapasava nokupokana ngapasava nokukwikwidzana kwemhando yemasimba asi ngapave nekukwikwidzana murunyararo zvekutsvaga rutsigiro rwevanhu ndo zvatinoita kubato rezanupf ndokutaka tichitenda vechidiki vebato rezanupf namadzimai ebato rezanupf nemapoka akasiyana siyana akaita sana men believe iyana young women for ed vose vakawanikwa vari munzvimbo yegokoka bini vachishandidzana nevagari veikoko kuti vange tichiiwana kuva tinokunda zvisinei nokupokana nemazimambo kana vatungamiriri vanova madzishe vari ikoko sezvatichiona mune bandiko reccc aiwa hatidi izvozvo zvekurwisana ndozvinoreva mutungamiri wenyika mashoko iwayo haana kutaurwa mudimikira anotaurwa padzekerero.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzano pf vatafadzwa mugwadi vachitaura nagibs dube westudio 7. Meanwhile, Ohio-based political analyst Elliot Masucha says Zimbabwean party leaders must shun violence as the country heads to general elections next year.
Zimbabwe, we are getting into the campaign season for next year's elections, and as we have always known, as we have always seen, we have seen that the wave of political violence, is so much pathetic, and it happens every time. We have had political leaders telling their supporters not to do this, not to do this, but then they keep quiet when things happen. That makes some of us be suspicious at all that, when things happen, when the fire is beginning to burn, we don't see those political leaders who have been preaching about nonviolence, but where are they now? So there are things that have been happening in Gokwe. We have had reports that one of the CC activists have been abducted, but that's not the first thing to happen. It happened in Kwekwe, where some of the CCC members were also beaten and killed. And then that particular time when the fire is burning, we don't hear the political leader whose party will be criticized, whose party will be will be suspected, not saying anything. So where are all those civic leaders? Where are all those political parties to tell people that this is what they meant before, that they are not supposed to do, and also lead some investigations themselves? I want to see presidents not just sitting down, not just being heard this time around. I want to see presidents going into those areas that have been reported in political violence to prove to the world, to prove to Zimbabweans that they don't go behind the scenes and tell their people and pay their people that they should beat so and so. So it's a very hot season, and I said it before that Zimbabweans, let's be known as peaceful people. Okay, let's campaign in peace. Let's not provoke each other. And we know there are strongholds for this and that, but at the same time, each part of Zimbabwe should be free to anybody who is willing to campaign there to go. And the general public, I know the general public are the ones that get so much used by those political leaders, or maybe on their own, they just go and beat so-and-so because he supports this and that party. Please listen to me. That's not the way things are done. There's absolutely no reason to beat somebody or not to talk somebody because, that person will be supporting a different political party. Even husband and wives, they should be free to support different parties if they so wish. That's what we call democracy. But what we are reading and seeing and witnessing happening in Zimbabwe right now, the words that may be coming from some of the political leaders, words of hatred, that's not good, because a word can actually influence somebody who wasn't even thinking about hating somebody to go and do that. Let's know what leadership is all about. Leadership is all about controlling your people. Leadership is leading from the front, and if need be, you lead from the back. But at this time in point, I urge Zimbabwean political leaders to lead from the
That there was political analyst Professor Elliot Masucha speaking to Studio 7's Gibbs Dube in Ohio. Gibbs also spoke to Citizens Coalition for Change activist Barbara Gwangwara, based in the United Kingdom, on the issue of political violence.
I want to ask Mugunuzo. Oh, we into it, Danisa, Makosi Kanyuti, in Gaja, in the Awasataki, or AU, Banginelli. Ukwenzela ukuthi khona ukhetho lika 2023 lube free and fair, ukwenzela ukuthi abantu bavote bekhululekile, abantu bakhethe umkhokheli abamfunayo. Ayisibona ukuthi iZANU-PF isiphelelwe, yikho sebeqalisa ukuthi bethume abantu ukuthi bayenze uthi lakela. Siyabona ivini lasemachurch into enzwa ngumnankabo ukuthi ahambe emachechi, echechi le eyamapostoli, behamba besiyahlabela izingoma ezi incite i-violence, kodwa asiboni bebotshwa. Khathesi futhi uJobskhala usejele, u-honorable story usejele, kuthiwa bona babefuna ukubangela udlakela enyatsine bona bengazange kanobangeli kodwa abantu bezano bakhuluma bakufunayo bakhuluma ukuthi abantu uchamisa kumele abulawe kodwa lokho behamba bengayizwa lutho into esidanisayo kakhulu into esikhathazayo into etshengisa ukuthi khona ama-elections ka-2023 they will never be free and fair kodwa sizaqhubekela phambili lokho sisima ukuthi iveki imele ibone ukuthi izinto zonke ziyafakwa sobala ukwenzela ukuthi abantu bakhethe abakhokhele ababafunayo bekhululekile.
There was Citizens Coalition for Change activist Barbara Gwangwara speaking to Studio 7's Gibbs Dube on the phone in the United Kingdom. Now let's take a short break. Don't go away. We'll be right back. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And now for perspective, we are joined via Skype by our guest, Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change. Good evening and welcome to Live Talk.
Good evening, Marvelous. Good evening, Zimbabweans listening.
Can you just give us an insight into how you saw what was happening this weekend in terms of, or prior to the by-elections this weekend, in terms of violence upon your party members?
Yes, we are all shocked by the level of violence that was perpetrated by ZANU-PF youth on CCC members in Gokwe. I think the violence began by a high-speed chase on President Chamisa. We suspect this was actually an attempt on President Chamisa. If it was not for the vigilance and security consciousness of the people around President Chamisa, we'll be talking about something else, because that high-speed chase was meant to kill or maim or injure President Chamisa. And then after that, I think we have seen on social media pictures, gory pictures of people that were injured and some that were bent by ZANU-PF youth in Gokwe. And this doesn't call for a political environment that is conducive to a free and a fair election. We also saw, a number of assisted voters. We had thousands of people that were assisted during these elections. We had reports of Anasabuku, coming up with a number of people in their villages, and those people were told to say that they cannot vote on their own, and that they were assisted by the village chiefs or the village sabu, and that this is not in line with the constitution or the election code in Zimbabwe. So we are very disappointed by the level of violence and everything that took place in Gokwe. It doesn't indicate well for 2023. ZEC will need to do something about that.
Mm-hmm. Please, if you can just hang on the line. I'm going to now go to Mr. Regis Charumbira of ZANU-PF. They had good news coming out of Gokwe this weekend. Their candidate won the seat. But we're going to start off by just asking, Charumbira Muripoire.
I what it wadi. Vasharumbira tinoona vazhinji vari kuti mumwe webatorengereza noPF ndo vakahwina kugokwe asi vanga vari kushora mabatirwo akaitwa vatsigiri Citizens Coalition for Change nevamwewo vanga vaenda kunzvimbo iyoyi. Munoona sei izvi mirizhonga yanga iri kuitikei?
Ndinotenda zvikuru. I think igaro ziva kuti veCCC MDC ndo magariro avo kuti kana vazvinhu zvikasafamba according to zvavanenge vachiexpecta vanotanga kushoora. Hazvina evidence zvangachitaugwa nadzokora zvese izvi. Hazvina evidence. Kana zvine evidence ngazvende kumapurisa. Vanhu vakakonzera violence ngavasungwe. Isu seZANU-PF hatibvumirani nekuti vanhu vaito vindictimize especially musi wamaelection kana tsawa dzeelection. We are a peaceful party and hatigoni kubvuma mhosva. Those are allegations anenge achilevhuriwa nevanhu veCCC kuZANU-PF ndomaitoravo all the time. And isusu not accept zvokugara achilevhurigwa maallegations ari unfounded. Hapana evidence. And isusu what we know is takahwina chuma wedu akarova chuma akarova 10,880 votes over 4,915 votes takahwinwa naMuguti. Saka what we are celebrating is tiri kutenda kuti vanhu vekugokwe Kambiyana vakatenda kuti siti rangariri redu reZANU-PF ridzoke kumusangano unotonga. Saka hatikuita tiri kutoita mabiko ende ichi chidzidzo chokuti veCCC ndo zvichaitika izvi hatiri kuita izvi on a bigger magnitude. Ndo zviri kuitika next year pana 2023 tichaipula more than 5 million votes for Comrade Edim Nangagwa. Tiri kuexpecta at least 78% that 10.
Mumbopinda ipapapa vadzvokora tiri kunzwa vacharumbira vari kuti hanzi aiwa ivo vakawanikwa vachikunda zvine mutsindo uye vari kuda kutoita mabiko. Asi takanzwawo vachamisa vachiti pachasvika sarudzo dza 2023 vari kuda kuti pauye nhumwa dzinobva kunana United Nations kuti vaone kuti sarudzo idzi dziitwe dzakachena. Munoona sei?
Ndo zvinotofanira kutoitika izvozvo ende vanhu iva vanofanira kutouya mwedzi miviri mitatu sarudzo dzisati dzatanga nekuti nyaya yemhirizhonga ndiyo iri kukanganisa sarudzo dzedu kuti dzifambe zvakanaka. Vanhu vari kuenda kunovhota vatyisidzirwa vachiudzwa kunzi tinokupondai tinokurovai mukasaenda kunovhotera ZANU-PF. Saka izvozvo zvinofanirwa kuti zvionekwe zviongororwe sarudzo dzisati dzaitwa muZimbabwe. Vacharumbira vari kutaura kuti vanoda humbowo hunopfuura upi. Mapikicha aripo evanhu vakapiswa, vanhu vakapazwa-pazwa kumeso nemakumbo aya nevanhu veZANU. Kana vasiri venhu veZANU, ndobasa remapurisa. Mapurisa anga akazara mugokwe. Vanhu ivavo ngavasungwe. Harisi basa revanhu veCCC kuti vasunge vanhu. Ibasa remapurisa enyika kuti vasunge vanhu vanenge vakonzeresa mhirizhonga. Mhirizhonga yakaonekwa ichiitwa. Hapana asina kuona President Chamisa vachitandaniswa nemotokari dzimwe dzanhu dzakatonyorwa kunzi ZANU-PF. Takatodziona dziripo pazvivhitivhiti apa. Tinongodiwa chete kuti mapurisa emuZimbabwe aite basa rawo asingatye. Tinozviziva kuti mapurisa edu kune vanhu vanoshanda zvakanaka chaizvo. Vanotyisidzirwa nevanhu veZANU-PF. Kutyisidzirwa ikoko ndokwatiri kutaura kuti kunofanira kupera tisati tapinda musarudzo dza-2023 kuti vanhu vaende kunovhota vasingatye, vasingavhundutsirwe. Uyewo masabhuku havafanira kutaurirwa kuti vaende kunovhotesa vanhu. Makanzwa imi munhu weZANU-PF, chairman weZANU-PF, vati vari kuda humbowo. Chairman weZANU-PF akamira pasocial media akaudza vanhu vese kuti vanhu vachaenda kunovhoterwa, vachanovhoteswa nasabhuku wavo, sabhuku nevanhu vake. Izvozvo hazvibvumirwe nebumbiro remutemo. Ende uyewo vanhu vanogara vachitaura kuti sei CCC isiri kuenda kumakoti kunotaura nyaya iyoyo. Nyaya yemaassisted voters haitombodi court of law, haitombodi kuti vanhu vaende muparamendi. Inyaya inokwanisa kugadziriswa nezvek pache zvayo. Zvek ine masimba ekutaura kuti munhu haafanirwi kubatsirwa kuvhota kana achikwanisa kuzvivhotera ega. Uyewo haafanirwi kuenda nasabhuku. Zvinonzi nemutemo wezeki, munhu iyeye anofanira kungoenda nemunhu waanoda iye kuti anomubatsira kuvhota. Haafanirwi kunge ari sabhuku. anokwanisa kubatsirwa zvakare nemunhu wezeki asi hazvisirizvo zviri kuitika izvi tiri kuona isu ZANU PF ichikurudzira masabhuku kuti mukai mukai urunyanhiriri kuma 5 am sabhuku anenge aunganidza vanhu ndozvaiitika kugokwe vanhu ivavo voita raini vaina sabhuku vobva vanza vakwanise kuvhota voenda kunovhoterwa nasabhuku makambozvionepi imi kuti pawadhi panoita vanhu over 90 pane vanhu 330 vanenge vachibvumirwa kuvhota ipapo koita vanhu 90 makumi mapfumbamo asingagone kunyora anonzi haagone kunyora vopinda vovhoterwa nasabhuku saka nyaya iyoyo ndo yakaita kuti ZANU PF ihwine havana kuhwina nekuti vanodiwa nevanhu havana kuhwina nekuti vakavhoterwa nevanhu vakahwina nenyaya yekubirira uye nenyaya yekutyisidzira vanhu nenyaya yekutyisidzira masabhuku saka hakuna zvavari kutaura ndosaka president chamisa vari kutaura kuti United Nations nemamwe masangano akaita sana SADC ngavapinde muZimbabwe 2-3 months before an election vaone kuti environment inenge ichikodzera here kuti muZimbabwe muchaita free and fair elections.
Aiwa rambai makabata vatawanda dzvokora Citizens Coalition for Change vari kutaura nesu vari imo muno muAmerica ku North Dakota regai tende kuna vacharumbira Mr. Charumbira you just heard the allegation that Mr. Dzvokora is leveling to your party he says that no you didn't win it square and fair there was a lot of intimidation he alleges what says you
right I think apara zvakagwa na Dzvokora chataura chaizvo zvapana nyaya iripo ndeye kuti isiri kuda evidence kataenda kuma election tora zvo zvine evidence vanhu veUnited Nations EU and all that AU vabai vanokuuya kubva muna 2008 I think patakaita inclusive government vaingouya vachiuya vachinyora maripoti avo kusvikira muna 2017 patakabesaita maelections yedu vakauya vakanyora maripoti avo kuti zvanga zviri free and fair pane pave pane pazvinenge zvakashata vachinyora but tinoziva isu kuti vaveMDC yavaCC ivo vanoziva kuti havagoni kulowa mavoters saka what they do vanoda kucapitalize on the weakness dzavo vachida kuti maweaknesses avo auye anzi ndeye ZANU PF ZANU PF chiororo Dzvokora zvainoita inongohwina ndo zvainoita ndosaka yakurova yekukambiyana yakurova yekukambiyana and muri kuziziva kuti makarwa kukambiyana nenyaya yekuti hamuna kukambeina ina plus imimi mukuru wenyu kana ari chamisa handizi kuti ndiani mukuru wenyu hapana zvaari kuitira vanhu vanhu vari kutarisa kuti purezidendi wenyika chii chaari kuita ndo zviri kuitika iko zvino election iri Dzvokora nderekuti chawakaitira vanhu chii harisiro kuita lip service yamaita many years haisi kukuzisai lip service itai kana muchida zvokuti mukwanisewo kuwanikwawo muchisarudzwa kunge muchizotongawo muZimbabwe hazvina problem ZANU PF haikudzivisi asi munovhoterwa nevanhu itai kuti vanhu vakutaridze zvamakaita chii chamakatiitira kuti tikuvhoterei vanhu havakuvhoterei nokuti muri kuvapa enga muchivataurira kuti ZANU PF yakaipa yakadai izvozvo ndo zviri kutoita kuti vanhu vatoita shani yepati vachiramba vachiuya kumusangano mukuru weZANU PF saka isu sezerevolutionary party tinoziva how to work with the people because nyika ino yeZANU PF yezimbabwe yakauya nokuda kwokuti most of the people vari kuZANU PF handiti kana nemamwe mapato anga ariko they knew kuti chii chinodiwa nevanhu ndo saka vakaramba vari paagenda mandira yeri ndoyekutarisa kuti chii chinodiwa nevanhu then we go and do that. Imi chenyu ndechekuti munotarisa kuti imi munopa vanhu shungu kuti vavenge ZANU PF Dzvokora kana ukapa munhu shungu kuti avenge munhu problem yedu yandeve kuti munhu iyeye akazoona kuti uri kumurevera nhema achavenga iwe ndo zviri kuitika kuti ndo saka mazviyiwa kukambiyana
regai tipewo vadzvokora mukana
chimbopai one sec kana mukasateerera mashoko angu Dzvokora
aiwa ndateerera taurai tinzwe pedzisai
hamukwanisi kuhwina
hello Mr. Dzvokora, you can just come in and wrap up. We're coming to the end of the program. Unfortunately, time is not on our side, but you can wrap up. Kuti, what are your plans moving forward after what we saw happening in Gokwe?
We have submitted a 20-page document demanding the electoral reforms that must be enacted before the 2023 election. I think President Chamisa went through that. But besides that, I just want to encourage Zimbabweans in Zimbabwe to go and register to vote en masse.
Thank you so much, and that brings us to the end of our show. We'd like to thank you, our valued guests, and all the viewers. Be sure to tune in again tomorrow. I'm Marvelous Nhlanga Nyahuye in Washington saying have a very good night, Zimbabwe.